Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri, tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu, gunyana 13, 2023. Makaterera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndine Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mumiriri weSunningdale Mozwane Maureen Kademaunga vebato guru rinopikisa reCCC vange vasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuda kuponda mutsigiri weZANU-PF varegererwa sezvo pasina umbowo. VeZANU-PF voramba kuti matare ari kutarisa kuti wabuda mbamani. Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vomanikidzwa kusatoresa mhiko pamwe makurukota maviri avainge vambodoma. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mumiriri weSunningdale mudare reParamende achangobva mukutoreswa mhiko ari webato reCitizens Coalition for Change Mozwane Maureen Kademaunga vakasungwa nezuro vachipomerwa mhosva yekuda kuponda mutsigiri weZANU-PF vasunungurwa nhasi sezvo muchuchisi mukuru wehurumende ati hapana umbowo hwakakwana hwekuvachuchisa. Mutori wedu wenhau Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Gweta raMuzwane Kademaunga vaHarrison Ngomo vaudza Studio 7 kuti muchuchusi mukuru wenyika vaAhmed Ibrahim vati hapana umbo hwekuvaroverera nemhosva, nekudaro havana kana kutombomiswa pamberi pedare raMajor Street.
Vamuchuchusi gweta guru rinomirira hurumende ratarisa mapepa rikaona kuti haiwa hapana kana kanyaya zvako kana kakakangariswa naOnarebo Mademaunga Kademaunga, naizvozvo vabva vati ivo ngavaende kumba. Havana umboho kunovanangisa pamhosva.
Vachitaurawo mushure mokuburitswa muusungwa, Mozwane Kademaunga vati mutemo wenyika unotarisa kuti wabuda mumbamani.
Nyangwe zvazvo ndabuda, ndine shuviro yekuti mapurisa aiabata nyaya iyi neunyanzvi unoita kuti vakwanise kuburitsa pachena vapari vemhosva. Tini ndinoziva kuti vanhu vandakanga tichifamba navo pe tichiwokera kuwana sapoti kubva kuvanhu muSunningdale, vanhu vakanga vari vanhu venyararo, vanhu vasina kubvira vamborwisana nevanhu kubvira kuna kansela wangu kubvira kuna chief election agent pamwe chete nevamwe.
Vatiwo vari kushushikana nenyaya yekuti vanhu vanosungwa nyaya dzisati dzaferefetwa. Mozwane Kademaunga vakasungwa pamwe chete nakanzura weward 10 vari nhengo yeCCC vaClaid Mashojera uye vaDaudu Jessup. Asi nyaya yavamashozhera iri kuenderera mberi sezvo vachuchusi vachiti pane vafakazi vakavaona vachipara mhosva. VaJessup vakasungwa nemusi wechishanu vakatomiswa pamberi pedare uye dare rinotarisirwa kupa mutongo waro mangwana pachikumbiro chavo chekuti vatongwe vachibva kumba. Vachitaurawo nezvenyaya iyi mukuru wesangano reHeal Zimbabwe Trust vaRashid Mahia avo vange vari mudare nhasi vachinzwa nyaya iyi vaudza Studio 7 kuti vanoshushikanawo zvikuru nekutyorwa kwekodzero dzevanhu.
Nyaya yacho ndinongoshungurudzana kusada kuti zvabuda musarudzo. Nyaya iyi zvinongoratidza kuti sarudzo dzacho hadzina kumira zvakanaka.
Mutauri weCCC vaPromise Mukwananzi avo vanoti vari muhupoteri sezvo vachityira kupambwa asi vachitsvagwa nemapurisa vanoti vanoshushikana zvikuru nekusungwa kwenhengo dzebato ravo dzakaita saMuzwane Kademaunga vachiti zviri pachena kuti vari kushungurudzirwa nyaya dzezvematongerwo enyika.
And this is the part tinoramba tichitaura kuti aiwa nhengo dzemusangano wedu weCCC inotungamirwa nababa Nelson Chamisa hadzifaniri kushungurudzwa. Ndava zvatiri kuita, tiri kuita zvinhu zviri pamutemo, zviri mubumbiro renyika kuti muno muZimbabwe munofanira kuita mapato akawanda achikwikwidzana. Yanenge yahwina inenge yahwina, saka hatidi kuti vanhu varambe vachishungurudzwa zviri kuitika izvi.
Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vamarufumandevere vaudza Studio 7 kuti kusungwa kwamuzvari Kadimaunga pamwe nekusungwa kwakamboitwa mumiriri weHarare West mudare paramende muzvare Joana Mamombe nevamwe vavo muzvare Cecilia Chimbiri naNetsai Marova vakazowanikwa vasina mhosva kunoita kuti madzimai asadi kupinda munyaya dzezvematongerwo enyika.
Zvinoita kuti vanhu vechikadzi muZimbabwe vasafarira kuzoda kupinda mune zvematongerwo enyika, nyanyanya matongerwo enyika yaizvinopikira.
Asi mushandi mukuru muchikamu chekuburiswa kwemashoko muzano PF vafarai Marapira vaudza Studio 7 kuti mapurisa anobvumidzwa kuita basa rawo uye kana pasina nyaya munhu anongoburiswa sezvaitwa muzvare Kadimaunga.
Kana pane nhau yemutemo ngatingoremekedzai mapurisa nenhengo dzese dzemutemo dziite basa razo. Kana iri persecution asungwa akakorekedzwa sei? Ndo mubvunzo wangu.
Imwe nhengo yebato retriple siva Job Scala mangwana vanenge vasvitsa mwedzi 15 vari muusungwa sezvo vakanyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso. Munyori mukuru weUnited Nations vaAntonio Guterres vanoti vari kushushikana nekusungwa-sungwa kwevanopikisa hurumende yemuZimbabwe. Masangano anorwira kodzero dzevanhu munyika anoti ari kushushikanawo nekusasungwa kwevanhu vakapamba nekuita kafira mberi nhengo dzeTRIPC. Nhengo idzi kusanganisira kanzura weward 26 kuGlenora vaombera ishe nhende dzakapambwa muHarare nevanofungidzirwa kuti vasori dzikasiyiwa dzakandwa musango kumapinga mudunhu remashonaland West. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Munyori mukuru mubazi rezvemitemo muzvare Virginia Mabhiza vanoti zvekushora mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nekuti vaimbenge vadoma makurukota akawandisa asina kusarudzwa nevanhu pane vanosungirwa nebumbiro remitemo hazvina nematuro ose sezvo vainge vadomwa ava vasina kutoreswa mhiko. VaMnangagwa kunyangwe vaifanira kutoresa mhiko makurukota manomwe chete vasina kusarudzwa nevanhu vakadoma makurukota mapfumbamwe. Vakazoregedza kutoresa mhiko amai Nokutula Matsikinyere vainge vaitwa gurukota rezvedunhu reManicaland navaJohn Paradza avo vainge vaitwa mutevedzeri wegurukota rezvemamiriro ekunze. Basa ramai Matsikirinye rakazotorwa negweta vaMishek Mugadza avo vakakunda musarudzo dzeparamende kumutare South. Vaparadza vari kumiririra ZANU-PF musarudzo dzekuGutu West idzo dzisina kuitwa musi wa23 Nyamavhuvhu pamwe pakaitwa sarudzo dzemunyika sezvo imwe nhengo yaikwikwidza mudunhu iri vaChristopher Mutono vakafa mutsaona yemotokari zvakapa kuti ZEC imbomisa sarudzo idzi. Mukuzeya nezvenyaya iyi nekudomwa kwemakurukota akawandisa kwange kwaitwa navaMnangagwa, tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaKennedy Masie.
Izvi zvinhu zvisingatarisirwi especially kana ichibva kuhurumende inenge ichibvi ine vanhu maprofessionals and vanhu vanenge vachipembedzawo vachiti matechnocrats anenge akasaraunda president. And izvi zvinotadza zvekare kuti iro bumbiro romutemo nangwaro riri pajekerere richiverengwa nemunhu chero zvake. Zvinotaudza kuti iwo president igwaro ravasinganyanyotamba naro vachiverenga. And semunhu anga ari former minister of justice zvinhu zvisingazvichitarisirwa kuti zvingave zvichiitika muhurumende yavo.
Asi kahurumende iri kuti chakakosha inyaya yekuti vanhu vanodiwa pabumbiro remutemo kuti vange vachitoreswa mhiko ndo vakatoreswa mhiko. Zvimwe zvaakungotaurwa nevanhu izvi hazvina nematuro ose.
Izvi zvinhu zvinova zvichitarisirwa kuhurumende yakaita seyavaMnangagwa isingakoshesi yatingati accountability, nekuti zvinhu zvakadai so izvi zvinhu zvinoenda to the core of how hurumende should be run. Because kana dziri nyaya dzemaappointment zvinhu zviri mubumbiro romutemo and bumbiro remutemo tichitaura hedu in simple terms ndo bhaibheri rehurumende. Saka kana pachizoonekwa pachizoitwa mumatano ekuti vanoappointa maministers kana kuti makurukota emuhurumende asingabvumidzwi nebumburo remutemo zvinotaridza kuti pane kakuposa ipapo nanguva hazvo vachizogadzirisa zvunhu zvisingafanira kuzvitarisirwa zvichiitika especially kana tichiti vanhu vari kurana hurumende.
Totarisawo iyo nyaya yekuti vanhu vanosarudzwa nemutungamiri wenyika vakambotanga vari vashanu ko zvino vave vanomwe. Semaonerenyu panenge pachifanira kuti pasarudzwa vanhu vakaita sei chaizvo?
Vamunangagwa vanga vari mumunhu vaiapointa vanhu vane experience mukurana maministries yayo kana kuti vanhu vanokwanisa kuonekwa vachiendesa nyika mberi in terms of going kunokombita paglobal stage.
Avo vanga vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reAll Hands on Justice vaKennedy Masie vari parunare kuTexas muno muAmerica. Vamwe vagari vemumutare nhasi vaudza kanzuri yavo ichangosarudzwa kuti vane zvinhu zvakawanda zvavari kuda kuti zvigadziriswe. Izvi zvabuda pamusangano waitwa nekanzuru nevagari patown hall mamutare. Sydney Saizi anotipa nyaya inotevera.
Zvabuda pamusangano wanhasi zvinoratidza kuti vanhu vanoda kuti pagadzirwe migwagwa, mvura yakachena nekutakurwa kwemarara. Asi kuti zvinhu izvi zvigadziriswe, patenderanwa kuti panoda kuti mitero iwedzerwe nezvikamu zvishanu kubva muzana kana kuti 5% asi zvichiitwa pashoma nepashoma. Mumwe wevagari ava amai Patience Arufesi vati dambudziko riri kusangana nevagari vekuOld Township Section nderekuti hakuchina chiremera.
Tinoshandisa toilet 1 yekumusoro neyekuzasi. Toilet 1 hatina matoilet. Zvedzimba dzati dziri kugara munhu uri murumu iri uko ndirogona kumuona ari mumba mwake dzatsemuka, asi mari dziri kubhadhara kumarendeti hadzina madho.
Mumwe mugari amai Chena yemuyambo vatiwo nyaya yekushaya mvura yakachena ndiyo iri kuvashungurudza.
Mutsvage mapaipi akati kure akati simbe ngekuti mvura iri kurasika zvakanyanya. Hatizoruzi here chatambobata muruoko plus mvura dzacho kusvika tozoona mabhiru zvacho anonga ari kuya. Zviri kutiitiwo batei, handizivi kuti pangaitwa improvement yakaita sei ipapa. Mapaipi ati kure uye ari matsva, mvura irege kuwestika ndo chikumbiro che.
Nyaya yemigwagwa isina kumira zvakanaka yasimudzwa naamai Vimba Isoko.
Mutsvage mapaipi akati kure akati simbe ngekuti mvura iri kurasika zvakanyanya. Hatizoruzi here chatambobata muruoko plus mvura dzacho kusvika tozoona mabhiru zvacho anonga ari kuya. Zviri kutiitiwo batei, handizivi kuti pangaitwa improvement yakaita sei ipapa.
Mumwe mugari wemuchikanga muzvare Lucy Moyo vatiwo dambudziko repombi dzemasiweji dzinovhinza rafashaisa mufaro.
Patiri kuona masiweji especially pachikanga primary school panotofamba futi nemota dzevanhu vacho wecouncil wari padhuze futi necouncil.
Vakasanobata chigaro chemutevedziri wemubati wehumwe yeguta remutare amai Tsitsi Useya vati donzvo remusangano wanhasi ranga riri rekuti vagari vape muono wavo uye pfungwa dzavo pane zvavanoda kuti zvitange kuitwa nekanzuro yavo.
Ndosaka tizoita consultation kuti ndapi ari critical kwamuri, hamuri kuona kuti ngatitange ichi so that kana takufinalize a budget ra 2024 we make those projects a priority because kana tikabvunzana muno everything needs to be done but how do we finance everything? It's not possible. Even at home Maria tovana tonyatsoizwa kuti mwedzi uno endogona kupa mwedzi ndowana mari akati but mari iyoyeyo ukada kuita everything using that money it won't be adequate. Saka tiri tichizoprioritize maprojects aya according to consultations dzatiri kuita nhasi idzodzidzi according to the forms which are.
Mukuru anoona nezvemigwagwa muguta remutare injinia Daniel Nyirenda vati migwagwa yemuguta inoda kugadziriswa asi mari yacho hapana.
Tingangoti hedu tine marodzi but hatisisina marodzi ba. Lifespan yawo paakagadzirwa apfuura ari kutoda kunatsa kugadzirwa kuti kuita kutoita tinoti ma either ma rehabilitation kana new construction kana roads edu.
Meya mutsawe guta amai Sofia Rudogwasira havana kupinda musangano sezvo vari kuita misangano yezvidzidzo zvekutanga basa pasi pebazi rezvematunhu. Asi kanzuri inoti ine hurongwa hwekuita misangano yakadai munharaunda dzinogara veruzhinji nekumayadhi kusvikira musi wa30 kubvumbi wozobuda nesungawirirano. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Sydney Size.
Vedare muzinda White House yemu America unoti nyaya yakasimudzwa mudare reCongress nava Kevin McCarthy vebato rinopikisa rema Republicans yekuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden vebato rema Democrats vaferefetwe haina kunyatso simba. VaMcCarthy vakazivisa nezuro kuti vakange vatanga urongwa hwekuferefeta vaBiden kuti havana kuwana chouviri here kubva kumabasa anonzi akaitwa nemwana wavo Hunter Biden apo anonzi aidyidzana nedzimwe nyika achiita zveuori mumabhizimisi ake. Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika Advocate Kennedy Masie vanotiwo nyika dzemuAfrica neZimbabwe dzinofanira kudzidza nezviri kuitika muAmerica umo mune utongo hwejekerere usina kuti munhu ari kubva abuda mbamani uye anenge achifungidzirwa kuti aita zveuori anoferefetwa.
Ari kuitika kuna Biden zvinhu zvatakaona zvekare zvichiitika kumasure navaTrump. Impeachment tingati process inoitwa necongress yokuti vaunze vaBiden pamberi pecongress vachipomerwa mhosva dzaanga achipomerwa but kuti vazonzi vazobva pachigaro zvinhu zvinozotora mamumatano but iyi inongo yeprocess yekutanga yekuda kuti congress yakapasa vanenge vachibvumirana kuti aiwa vaBiden vanokwanisa kuimpichwa sapresident but hazvirevi kuti vanofanira kubva pachinzvimbo kana vaimpichwa kudaro.
Munoona zvichibudirira here tichiona kuti iwo muzinda weWhite House vari kuti hapana nyaya?
Izvo kugona kuva zvichikwanisa kubudirira nokuti tikutiona kuti mucongress macho maRepublicans vane majority. Kana vane majority pachiona toti ndio vakawanda mucongress. So kana pakaiswa yatingati pachirungu motion kana kuti iyo inayo pamberi pere Congress zvinhu zvatokwanisa kuona zvichienda mberi ende vachizoimpichwa.
Asi tiri kuona vamwe vemaRepublicans vari kuti haisi nguva yekuti paitwe zvakadai pari zvino nekuti pane dzimwe nyaya dzimwe dzakamirira kuti dziwanikwe dzichiwanikwa dzichibudirira mumba iyi.
Hongu, iko zvino tichitasa zviri kuitika muAmerica pane nyaya yeikonomi tinoziva kuti ikonomi haina kumira zvakanaka muno muAmerica and zvinhu zviri kufanira kuzvigadziswa necongress yakabatana. Iyezve tinoona zvekare kuti America iri kusanganawo zvekare ichibatsira hondo dzakaita sedzeUkraine and zvinhu zvinoda kuti paitewo kuti congress iye iri yakabatana and tichazovawo zvekare kuti munguva pfupi pfupi next year kava kuti tichava tine maelections anenge achionekwa achiitwa muno muAmerica and panguva yakadai so tinoziva kuti maemotions anomboita achimhanya. Saka inguva yokuti pari zvino inguva yokuti America inofanira kuva yakabatana kuti zvinhu zvakadai so zvione zvichipedziswa navaBiden vari muofisi.
Zimbabwe nedzimwe nyika dzemuAfrica dzingadzidzei pane zvatiri kuona zvichiitika muno muAmerica?
Izvi zvinotaridza kuti demokrasi inoshanda muno muAmerica. Hazvina basa kuti uri mutungamiri ari kuita basa rakanaka but pakaonekwa pachinzi kuda pane pakaposhwa sezvekupomerwa Biden kuti vanogona kuve vakanyepa paimwe nhauro yemwana wavo ainzi akaita mabusiness transactions nevamwe vanhu tinokwanisa kuuya under maInstitutions akaita secongress yaya.
Advocate Kennedy Masie vachitaura vari parunare kuTexas naMavelas Mhlanganya uye weStudio 7. Muzvare Pindile Gosha vanoshanda vari pasi pesangano reStartup Greenhouse Academy vanoti vane chinangwa chekushandura upenyu hwevechidiki nemadzimai ari kumaruva nekuvadzidzisa kuita mabhizimisi pamwe nekuvabatsira kutengesa zvavanogadzira. Ngatinzwei hurukuro yavaita naTaboka Ncube weStudio 7.
Sesangano reStartup Greenhouse Academy tinobatsira vanhu vechidiki nemadzimai kunyanya vari kumamisha. Tinovabatsira nekuvadzidzisa matangiro avangaita mabhizinesi avo nekuti vangaita zvipi nekuita sei kuti mabhizinesi iwayo akure nekuendera mberi nezvavanenge vachiita zvacho zviendere mberi nekura nekusvika pakuzikanwa nevanhu vese muno muZimbabwe. Pamwe chete nevari kunze. Saka inonzi Incubation Hub and Accelerator Program.
Tiri kuona paine dambudziko revana vanosiya chikoro vachiri vadiki nevamwe vanoti vachingopedza chikoro vachienda kuSouth Africa. Munoona sekunge dambudziko iri ringabatsirika here neproject yamuri kuita?
Pavana vanokurumidza kusiya chikoro vamwe vachinotsvaga mabasa kuSouth Africa, tinoona sekuti programu yatinayo isusu inonzi career mapping and career development inogona kuvabatsira sekuti inotarisa kana kuti kushandidzana nevana vari kuita grade 7 maform 4 nema3rd year ari kuuniversity. Tinenge tichivabatsira necareer coaching, kuvabatsira nekuvadzidzisa nekukurudzira kuti pane mabasa akawanda avangaita nekudzidzira. Saka tichikurudzira kuti rase tariro nekufunga kuti hakuna mabasa, vachitarisa mabasa avajaira kuti avanoziva ari muno muZimbabwe, asi pane zvakawanda zvavangadzidzira nekuita chero kunyika dziri kunze.
Panguva yapfuura taona vanhu vakawanda vachitiza kumamisha vachiti hapana mikana yekuzvisimudzira. Uri kuona remangwana remabhizimusi ekumamisha rakamira sei?
Kumamisha tinoona sokuti pane mikana yakawanda yekuita mabhizimusi nekuti tinoona vanhu vazhinji vari kutaun. Zvinhu zvavanotengesa pamwe zvinorimwa kana kuti zvinopfuyiwa zvinhu zvinobva kumamisha, sekuti mutaun hapasisina nzvimbo dzakawanda nadzakakurisa dzekuti vanhu vangarima sezvinoita vanhu vari kumamisha. Saka kumamisha kune mukana yakawanda chaizvo, sevanhu vanenge vachida kuita zveagriculture, zvelivestock, kuchengeta zvipfuyo. Saka kumamisha mukana yemabhizinesi iriko. Saka tinenge tichitarisira kuti isusu maprograma tinoita anokurudzira inonzi Rural Empowerment and Development ndo ichaita kuti mikana iyoyo iri kumamisha ibudikire vanhu vagoishandisa nemazvo.
Avo vanga vari Muzvare Pindile Gosha vachitaura naTaboka Ncube weStudio 7 vanga vari parunare kuBulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Rimwe bazi reUnited Nations re Food and Agricultural Organization kana kuti FAO raparura chirongwa chehomwe yemari inosvika mamirioni 10 chekubatsira vanhu vekuSudan vatarisana nedambudziko guru rekushaya zvekudya nekuda kwehondo iri munyika iyi. Chirongwa ichi chakanangana nekubatsira varimi kuti nyika iwane zvekudya zvakakwana. Mukupeta zvaitika kune dzimwe nyika, zvikwata zvinonunura vanhu munjodzi muLibya zvaenderera mberi nhasi nekutsvaga zviuru nezviuru zvevanhu zvisati zvazivikanwa kuti zviripi mumisha iri mumaguta akawanda eLibya anosanganisira reDema. Vakuru vakuru vari kuti uwandu hwevafa kusvika pari zvino hwadarika zviuru zvishanu, vamwe vachiti hunokwanisa kusvika pazviuru zvitanhatu. Muchikamu chedu chatino tarisa zvirikuitwa nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika. Nasi tine hurukuro nechizvarwa cheZimbabwe Thomson Chauke anova muimbi achitungamira chikwata cheLimpopo Groove. Chauke uyu anogara kuBritain akaparura chirongwa chekuunganidza zvekushandisa nekubikwa kwemimhanzi zvakaita semagitare nezvimwe zvaari kupa kune vamwe vanenge vachizvida kuchiredzi kwaakakurira. Ngatinzwei hurukuro yaaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Urongwa uhu hwatinahwo ndehwekutiwo zvinobva mukukura kwandakaita inini nechido chandaiva nacho chekuridza mimhanzi. Ndakakurira munharaunda yekuti kwanga kusina kana kukiedha kuti unoridza, but ndainzwa kuvaviwa mukati mangu inini, but ndainzwa kuti izvi ndozvigona izvi. But kwokunozviitira kwakusina, kwokunozvidzidzira panga pasina, zvaishayikwa. Zvandinofunga inde zvekuti nekuda kwokushayikwa kwezvinhu kunogona kunge kuine talent, kune vanhu vane zvipo asi havakwanisi kunge vachiita zvavanokwanisa kuita nekuda kwokuti hakuna kwokuzviwana. Ndo pakazobva pfungwa yekuti dai ndikakwanisa kuwanawo nzvimbo nemashamwari angu andaanawo iye zvinezvi kuno kuengland kwandogara anondipa zvinhu, kune zvinhu zvakawanda stereki ndakatotaura nemadzisawira angu.
Saka muri kuita basa iri muri mega here rekuunganidza zvekushandisa mukuridza mumhanziri kana kuti mune vamwe vamuri kushanda navo?
Ndine madzisawira angu muno muengland vandoridza navo, vagari vemuno muengland vandakaita kuti vajoine band randinoridza naro rinonzi Limpopo Groove. Ndava nechikwata kudaro ndakasanganawo nevamwe vaifarira zvataiita, ndokuzoona kuti pane vanhu vane zvinhu vanga vachitoda kutozvirasa. Ndobva ndati chii, aiwa ndipeiwo inini, ndoda kuzviendesa kumusha. Saka madzisawira angu andoridza nawo nevamwewo vane chido vandakangotaurirawo nyaya yangu ndo vari kundibatsira kuti zvinhu zviitike. Ndava ndine chisuwo chekuti dai vamwe vedu vekuZimbabwe vanokwanisa kutibatsira vapindirawo kuti tikwanise kuita zvinhu zvibudirire.
Saka iyo zvamuri kuunganidza izvi ndiani vanozobatsirwa nazvo?
Vanozokwanisa kubatsirika paurongwa hwandinawo ndezvekuti mumwe nemumwe anokwanisa ane chipo, toda kugadzira nzvimbo 1 inenge iripo ine rehearsal rooms kana matatu kana mana kana mashanu zvichienderana nekuti takwanisa kuendesa zvinhu zvakawanda zvakadii, because zvinhu zvacho zvawanda zvinezvi zvandinazvo. Handina hangu mukana wokuzviendesa at the moment, ndakatoti ndishedzerewo vanhu vese munyika mukuti batsirewo chiurongwa hwatinahwo. Saka vanobatsirika ndevaya vanokwanisa kuridza, vanokwanisa kuimba, vasina mainstruments, vana vadiki kunyanya, because toda kubhilda ramangwana ravo. Saka ndichabatsira munhu wese.
Ndeapi matambudziko amuri kusangana nawo muurongwa hwamuri kuita ihwo kuunganidza zvekushandisa mukuridza kana kuunganidza mainstruments?
Dambudziko guru ratinaro muurongwa uhu ndere mari yekutumira zvinhu kuZimbabwe. Ndo dambudziko chete, asi zvinhu zviripo zvakawanda. Kana paine vanokwanisa kutibatsirawo kuti zviitike, huyai tiite mushandira pamwe chete tione kuti tingabatsira here. Kunyika kwedu mhanzi inofarirwa zvikuru, ende zvikabudirira zvinhu izvi tinogona kutowana vanoimba, vanoridza, vagokwanisa kubudirirawo semabudiriro ari kuita mumwe nemumwe watinoziya isusu. Saka tine vanhu vakawanda vakabuda kubva muchiredzi vakafanana naProgress Chipfumo, Masvingo Province, ana baba Harare. Saka mukada kutarisa munoona kuti kune chipo zvikuru, saka tinoda kuti tibatsire zvikuru.
Vangada kukubatai vachibatsirawo kana kutaura nemi vanokubatai papi?
Tinokumbirisa kuti vatibate paFacebook, paInstagram, zita rangu ndoitwa Thomson Chauke. Namba dzangu inini +44 74 111 511 00. Ndinodzokorodza futi nhamba idzi +44 74 111 511 00.
Thomson Chauke anova muimbi achitungamira chikwata cheLimpopo Groove anga ari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheLive Talk Diaspora Forum tiri kutaura nezvekurudziro yehurumende yeSouth Africa nebato riri kutonga munyika iyi reANC, zvikuru boka reANC Youth League, yekuti zvarwa zvedzimwe nyika zviri muSouth Africa zvisiri pamutemo zvidzingwe nechimbi chimbi. Kana mchita upinda mchirongwa ichi, kana ukutumira mashoko Studio 7, shansai WhatsApp number zedu zinoti 001-202-465-0318. Sezo nguwa edia pera, regaiti mbotari samsure na ozwa kare. Momiri we Sunning Deo, muzware Maureen Kadema-Unga, vange vambo sungwa vachipomirwa mosha yekuda kuponda mtsigiri we ZANU-PF, vare gererwa sezo pasina umbo wo. Mutungamiri wenyika ava Emmerson Mnangagwa vomanikidzwa kusatoresa mhiko mamwe makurukota maviri avainge vambodoma. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro. Ndini wenyu Blessing Zulu, ndiri muWashington DC, ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Ntungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.